kama nijakunaona minister kwedemandansi sondelapera isi. Bati ndisanda waona tambe tatumira timu dzedu dzaingadzinene vakuru vekuzefa nekwedu kuministri vanoona nezvemagetsi nekuministry of finance nekuresearch bank. Izvi kana takazvironga tiitira kuti sekuzeva kwamunoita tine chikwereti chatiinacho pane yamari 10 million yatakabhadhara. Saka taida kuti tino matechnical officer edu vanotaurirana navo toona kuti zvinoita kuti zvinhu zvishande zvakanaka kusouth africa nekwedu ndezvipi. Saka ndo pane nyaya ipapo takamirira kwavari kuti vachindipawo ruzivo rwekuti zvakamira sei.
Asi kusvika pari zvino vawedzera here magetsi aya kana kuti zvichingori pazvanga zviri?
Havasati vandipa magetsi. Tiri kutarisira kuti vachandipawo magetsi.
Ko tichitarisawo panyaya yechikwereti apa, ivo vari kuti vari kuda mari uye Zimbabwe yakasunungukawo kubhadhara mari yakawanda zvakadii?
Ndikwanisa kuti ndipinde munhaurwa idzodzo nokuti ndenge ndakuvaisa puresha pazvinhu zvazviri zvichakavanza nokuti tichiri kuzvitaura.
Saka kare Zimbabwe yaimbowana magetsi akawanda zvakadii kubva kuescom uye paini chairi kuwana here pari zvino?
No, chaimbowana ma400 megawatts. Vakazembinyi vasvika pa50 megawatts nekuti vanga vaomerwawo vadzikisa kusvika pa50. Saka pa50 iyoyo yakazodziswa. Iko zvino hapana chavari.